Chekwata ichi nezuro chakarova Namibia. Nemaranzi makumi mashanu ndokubudirira kuenda kuScotland. Uko chichano tamba makwikwi ekugumisira. Vakamirira Africa munzira yekuenda kuWorld Cup yema T20. Vashanyi ava vakakwanisa kusita maranzi makumi matanhatu nemana. Izvo zvasiya muteveri wemaLead Chevrons vakudzaibere vari mumafaro nekukunda kwechikwata cheZimbabwe ichi.
Asikana vedu vecricket vadadisa veLead Chevrons. Matambira vakaita tatsikafungidzire kuti vachasvika ikoko, asi vatoforikidza expectation yedu seivanhu veZimbabwe. Because hezvino izvika takutovakwanisa kutosapota zvakatokuridzira through kuti women's cricket hatinganziye, but nekutamba kwavakaita aiwa tikufara zvinezvo.
Mumutambo wanezuro Shane Myers naChipo Mugere tiri pano vakamuka chibhebhenenga ndokana maranzi makumi matatu nematanhatu pamunhu ndokubatsira Zimbabwe kusvika pamaranzi zana negumi nemana ayo Namibia yakatadza kudarika. Zimbabwe yakabuda mumakwikwi emuAfrica aya isina kukundwa kana mumutambo mumwe chete mushure mekudambura Mozambique, Rwanda, Zambia, Nigeria neNamibia. Mongorori wemitambo vafarai kambamura vanoti vari kuona Zimbabwe ichinopunza zvikwata zvepamusoro soro apo iri kuenda kuScotland.
Vasikana vakadadisa zvikuru, munoona maChevrons aya kurova kwavakaita mateams pa5 games, the last 5 games avo, aiwa vakahwina zviri convincing. Zvotori ndakazvitarisa ka kuvari kuenda kuScotland ku2020 uko, aiwa aiwa handi kunyepere vanonodya zvimwe zvikwata zviriko.
KuScotland, Zimbabwe ichanosangana neScotland yacho, Bangladesh, Thailand, Papua New Guinea nezvimwe zvikwata zviviri zvichabva kuEurope nekuAmerica ichitarisira kubudirira kuenda kuWorld Cup. Panguva ino, Zimbabwe iri kuenda kuNorway nekuIreland kunogadzirira makundano ekuScotland sezvo Norway neIreland dziine mamiriro ekunze akafanana nekuScotland. Zvichakadaro, chikwata chemaGreen Machine cheCapes United chatora utungamiri hweCastle Lager Premier Soccer League mushure mekushanya kuGibbo Stadium ndokunorova Triangle 2-1. Makepekepe ave nemapoints 10 nematanhatu, mapoints maviri pamusoro peFC Platinum iyo yakadamburwa 1-0 neTel1 uyezve ine mukombe uyu. Asi makepekepe ari kuvhunduka kuuya kuri kuita Dynamos iyo yakatora mapoints ese matatu yarova yadha 1-0 muRufaro Stadium nezviro zvakare. Uyu wave mutambo wechitatu Dynamos ichingotora mapoints kubvira tonde raindi raya atora urayiridzi kubva kuna Lloyd Mablanyo Chigove. Mitambo yese yakapera seizvi: Chicken Inn 3, Highlanders 0, Tel1 1, FC Platinum 0, Yada 0, Dynamos 1, Triangle 1, Capes United 2, Herentals 0, Manika Diamonds 1, Wange 0, Chapungu 1, Harare City 0, Blue Chiefs 0, ZPC Kariba 1, Ngezi Platinum Stars 0, Mushowani Stars 2, Black Rhinos 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.